hazvitauri nomufunge zvinhu zvinonyadzisa zvikuru kana pasi rese vanhu vakazwa kuti ndozviri kuitika government iri kutanganisana nevanhu vanoimba kuti vasaimbe zvavanoda kuimba kune nhamo kunyika vanhu vakaimba vachitaura kuti nhamo dziripo dzavari kuona makufunga kuti imi ndimi mukurehwa hazvisirizvo hadzisiridzo politics ka hatidi politics dzakadaro waita sei mufana uyu haasi muzimbabwe nero haasi mwana wokuzimbabwe wamaruwa wamuri kudaro uyu politics dzinopinda pamusic papi tiri kuno kuno neamerica kunoku vanhu vanoimba zvavanoda vanogona kutukirira Biden vanogona kutukirira anybody trump kana hatimbonzwa chinzanzi munhu wacho ari kutsvagwa kana kuti pane zvichaitika kwaari chiiko chiri kuitika kuratidza kuti government ine uori hwakaipisisa zvikuru mugovernment iyoyo andi hamuna ndinoona zvangu kuti nyika haina government nyika haina mutungamiri because kamutungamiri wenyu imbavha hatidi kunyeperana mutungamiri wenyu imbavha ende nyika iri kutongwa pane makateo nekateo hatidi zvinhu zvakadaro isisu vanhu vanofanirwa kuva ne freedom of movement freedom of speech freedom of expression zvinofanirwa kuonekwa zvichiwanikwa kuvanhu izvozvo izvi vane kodzero yakadaro hatidi kuona kuti vana vadiki vakadaro zviri kuitirwa zvinhu zvakadaro kana iye mukuru wenyika achiona zvinhu zvakadaro asina zvaanotaura pamusoro pezvinhu zvakadaro mukuru wenyika
kana makatarisa zvinhu zvakaita seizvi vamapfumo munofunga kuti chii chiri kudiwa nehurumende apa chii chavari kutya
zvinoratidza kuti hurumende iyi haina vanhu vari kuisapota are desperate kana muine vanhu imimi vanokusapotai muchiziva kuti isusu tine vanhu chii chamunorovera vanhu kuti chamunomanikidzira vanhu kuti kana kumaradi kana kuita sei muchirova vanhu kuti uyai muzoteerera munofanirwa kunge muchisapota zanhu muri kutya chii muri kutya mabasa enyu muri kuba munyika iye zvinezvi tine nyaya yeal jazira iyi inonyadzisa zvikuru zviri kuitwa naani izvozvo nemukuru wehurumende kuti ndege dzitakure gold dzichienda kudze dzichinotengesa ikokokuwo nevarungu ivavo vari involved avo nyika yenyu ichisara isina chainacho asi gold muchitutira kuendesa kunze mari yacho muchitora kuisa muhomwe dzenyu varume zvakatooma haasi munhu anotonga nyika munhu akadaro haasi leader wenyika tarisai kuzambia uku kwakawanikwa mulidha chai chaiyo nyika anonzi mutungamiri wenyika zvenyu izvi mahumbwe aita sei wingi d mwana mudiki
kune vaimbi nevamwe vanotandadza vanhu kana kuti maartists munotii kwavari vamapfumo
vasambotyisidzirwa ngavaimbe zvavanoda vasambotyisidzirwa ende vasatengwe netumari vachitaurirwa zvinhu zvisina nemusoro wese ngavamire nechokwadi vasambonyeperana ngavamire nechokwadi kana vachida kuita kuti nyika iyoyo ifambe zvakanaka zviite ngavateere chamisa